Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana neanasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 16 2018 nguva dzava 6 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinoda kuemphasize ndechokuti hazvizi zvekuti vana veZimbabwe vanofanira kugeza maoko kana kuti vanofanira kuona mvura yakachena, asi kuti mvura yacho panenge pasina yekugeza. Mvura yacho yaonopiwa nemasiparati ndo inenge unotasvona wacho.
Vana mukoti voronga kuramwa mabasa kutanga nhasi apo chirwere chekorera chotanga kupararira.
Kana vasina basa mivo vanongokutarisa, so china masa mivo vanongochikomutarisa. Isu we did a lot of concrete things. For instance, you recall that Zulu takapinda ma voting rights in Zimbabwe are suspended. So I negotiated my voting rights in Zimbabwe akaitwa restore.
Gurukota rinoona nezveupfumi naGovernor weRBZ vopinda muWashington kumisangano yepagore yeIMF neWorld Bank.
Varwiri vorusununguko vatenderwa hongu, asi pavarikuenda kunokambena, varikuenda kunokambena nevanhu vane mari, mari vakaiwana nokutengesa ivhu rakarwirwa nevarwiri vorusununguko.
Vakarwa hondo yerusununguko vochema-chema nekushayiswa mikana musarudzo dzemaprimary elections dzezanupf. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana mukoti vange vachida kutanga kuramwa mabasa nhasi, asi hazvisi kuzivikanwa kuti vachaenderera mberi here sezvo hurumende yati ichagadzirisa zvichemo zvavo nemusi wechina. Izvi zviri mutsamba yakanyorwa nesangano reZimbabwe Nurses Association neZuro mushure mekuita musangano negurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa, Chief Fortune Charumbira, Health Services Board, bazi rezvemari, vafundisi nevamwe. Vana mukoti vainge vati vari kutanga kuramwa mabasa nhasi sezvo hurumende yainge yakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo zvinosanganisira nyaya dzemari yemihoro uye kuvawanisa zvikwanisiro zvekushandisa muzvipatara. Munyori mukuru wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaInokdongo vanoti vakange vatopa hurumende yambiro yemavhiki maviri kuti vanenge voda kukanda mapadza pasi. Vanotiwo kubva muna 2010 vange vachingoendesa zvichemo zvavo kuhurumende pasina chabuda. Kuda kuramwa mabasa uku kuri kuuya panguva yakaoma sezvo nyika yakatarisana nechirwere chekorera icho chiri kunetsa zvikuru muHarare. Vanhu vanosvika gumi nevatatu vabatwa nechirwere ichi muguta reHarare nenzvimbo dzakatenderedza. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Nyaya yekorera inyaya inonetsa. Sekuziva kwedu, ndofunga vana vemuZimbabwe vakunatsa kunzwisisa chirwere chekorera nokuti chavanetswa nguva yakatirebei. Chirwere chinofamba nemhaka yekuti tsvina inenge ichisangana nemvura yevanhu yokunwa, uyezve ichisangana nechikafu. Kuti tipedze korera zvinoreva kuti mvura yedu inofanira kunge yakacheneswa, uyezve mvura yedu inofanira kunge iripo pese pese panodiwa nemvura yemunhu kuti anwe yakachena. Vanhu vanofanira kuwana mafacilities okugeza maoko nokugeza chikafu chavo. Utsanana huchienderera pamberi tichikwidza chikero cheutsanana munyika. Chirwere chekuti hurumende iri kutadza kuprovhaidha kuvana veZimbabwe mvura yakachena. Mamwe mafacilities eutsanana akafanana nekubviswa kwetsvina mutaundi. Zvino kana uchifamba vanongoona matutu etsvina panodyira vanhu, pane matutu etsvina yemabhini asingakolektiwe. Zvese izvozvo ndo zviri kuwedzera kuti korera iwande. Chandoda kuemphasisa ndechokuti hazvisi zvekuti vana veZimbabwe vanofanira kugeza maoko kana kuti vanofanira kuona mvura yakacheneswa, asi kuti mvura yacho panenge pasina yekugeza. Mvura yacho yaonopiwa nemunisipariti ndo inenge unotasvona wacho. Zvimatsime zvavanochera, zvimashallow wells mavanowana mvura yekunwa muHarare imomo zviri kuitwa contaminated zvakare nemapaipi echina. Saka korera inonetsa kupedza pakadero.
Saka munhu anganzwe sei kuti afungidzire kuti akubatwa neicho chirwere chekorera ichochi?
kana wachero wabatwa nacho yatova too late wotomhanya kunzvimbo yokurapiwa chekutanga ndechekutirwere chekorera chinouraya nenyaya yekuti mvura inopera mumuviri ichipedzwa nekuti inenge ichibuda semanyoka saka munhu kana wangoita manyoka usinganzwisisi kunyanya manyoka anenge achibuda iri mvura mvura watova padanger unofanira kuwanikwa uri kuclinic kwavanokwanisa kuita diagnosis yakanaka yekuti iyi cholera asi manyoka amazuva ese uyezve kwavanokwanisa kudzorera mvura mumuviri mako kuti iwewe usapere mvura ndokuuraya kunoita cholera saka chandonyaya kukurudzira ndechekuti ngatidzivirirei nyange hurumende iri kukonewa kusupplya mvura yakachena neutsanana hwakanaka isu sevanhu ngatingoedzaiwo patogona napo pese kubhoila mvura yedu yatinonwa kushandisa mishonga inoshandiswa mumvura pane machlorine tablets akasiyana siyana anoshandiswa kuchenesa mvura kuuraya cholera nomota chiona unoonekwa mumvura zvese izvozvo tichiita tichimiramirawo panyaya yekuchenesa nharaunda yedu vatinogara tisangomirira mamunicipality nehurumende iri kukundikanai tikadero ndofunga tingadzikise uwandu hwezvirwere zvinotakurwa nemvura zviri kuwanikwa munyika medu
saka zvinoreva kuti kana munhu abatwa nekorera mumhuri tese tinenge taakufanira kuvhenekwa here naana chiremba kana kuti unongozongoendawo kukirinika kana waona kuti hausi kunzwa zvakanaka
chakakoshesesa kudzivirira ndo chakanyanyisa kukosha ngatiti mumhuri maitika chirwere chekorera panenge pachitori nemunongedzero wokuti mumba imomo pane zvimwe zvokudya kana zvokumwa zviri kusangana netsvina kana nemvura isina kuchena saka kana mangwera maita munhu 1 munharaunda ane cholera motobhoila mvura mese muraini imomo motoona kuti mashandisa machlorine tablets akasiyana siyana ariko pamaket chenesa mvura yenyu motoona kuti hamuchadyidyi zvinhu zvisina kubikwa and so forth asi ukazongoona wagoitawo manyoka ipo pachitori nemunhu muraini menyu ane cholera wotomhanya kukliniki kunobetserwa
vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanovawo nhengo yemdct vari parunare kukwekwe gurukota rinoona nezveupfumi vapatrick chinamasa nagavhana wereserve bank of zimbabwe Dr. John Mangudya vapinda muwashington dc nhasi kumisangano yeworld bank neimf inonzi spring meetings misangano iyi inotanga nhasi kusvika musi wesvondo vachitaura nestudio 7 vamangudya vati vachatanga kupinda musangano mangwana sezvo vari kusvika muwashington manheru anhasi mukuzeya kukosha kwemisangano iyi tabata vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanowo nhengo yemdc alliance
as long as zanu iripo no one trusts them no one believes them svake nashuwa iyu kuti munhu wese angomirira election kuti vachamisa nevamwe vavo vapinde zvese zvise waste of time akaenda kuchina kukakauya maoko asina chinhu akaenda kuzambia akaenda kurussia maoko akauya akabata skafu so hapana halume munhu
ko imo mumisangano iyoyi maimboipinda chii chinenge chinyanyokurukurwa
kana vasina basa nevo vanongokutarisa so china masa vevo vanonga vachikomutarisa isu we did a lot of concrete things for instance you recall vazulu kuti takapinda mavoting rights ezimbabwe asuspendwa so I negotiated mazimbabwe voting rights mavoting rights ezimbabwe akaitwa restore ndikanegotiata first staff monitored program ndikanegotiata mari dzatakazopiwa dzema sdr and if we hadn't had that election ya 2013 I can assure you kuti tingada takatoti clear zvikwereti zvezimbabwe zvaakutosvika pa $20 billion uchisanganisira both sovereign debt nedomestic debt tingada takatopedza nyaya iyoyi yezvikwereti taakutopiwa mari neafrican development bank neworld bank nemaconcessionary windows international monetary fund
asi kaivo vehurumende vari kuti chiri kuita kuti zimbabwe imwe zvikwereti inyaya dzezvirango vabiti
zvirango that's an excuse even ngwena anobvuma kuti that's an excuse zimbabwe is not under any sanctions few individuals are on travel bans we have got a trade account nenyika yose yepasi our biggest trading partner is the United Kingdom followed by South Africa followed by the United States that means kuti we are trading with people you don't trade with people kana uri masanctions so we are tired of the sanctions mantra the sanctions mantra like ZANU PF is exhausted taneta nazvizvi
saka zvii zvingadiwo kuitwa nezimbabwe kuti pamisangano yakadai vabiti vanhu vaionewo senyika ine chiremera
Deno chinamasa ida kuti respect wangada akaita undergo ma structural reform. Ma structural reform anoita kuti economy yedu inge ine chiremererawo. Iko zvino makaverenga budget achinzi afaya 3000 ma ghost workers, but ma ghost workers since April akutotambira mari dzavo. They are not capable of reforms. Part of the reforms involve getting reforming themselves out of power. So without structural reform, everyone now knows what is ZANU. They are long on talking and short on delivery. And that's the characteristic of the Mgwena government. They say we are open for business, but as I said before, people are suffering. And so it's just a pipe dream. It's just a false dream. But at least game are false dreams. We want real change in Zimbabwe. We want real transformation in Zimbabwe. And we want to create opportunities for our people. It's a top agenda. Transformation, opportunities, and prosperity.
Vaimbova gurukotare zveupfumi vatendai biti vanotungamira bato rePDP uye vari nhengo MDC Alliance vari parunare muHarare. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti kusvika pari zvino vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe kana kuti 36,739 vange vanyoresa kuvhota kusvika musi wa9 kubvumbi. Vanhu ava vari kunyoresa kubvira zvakavharwa inonzi Blitz kana kuti mop-up exercise neZEC apo yaienda kudzimba dzevanhu ichinovanyoresa kuvhota. Iko zvino vanhu vakasununguka kuti vaende kumahofisi eZEC kunonyoresa ari mumatunhu mavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni.
Hongu vanhu vari kuramba vachinyoresa mumacenters akasiyana siyana emaprovincial nemadistrict centers eZEC nokuti ino inguva yecontinuous voter registration tichitarisa mutemo weelectoral law. Saka vanhu vasati varegista vane mukana wokuti varambe vachiinda kumaregistration centers akatarwa iwavo kuti vakwanise kuregista kuvhota. Nguva iyi iripo kusvika panoannounswa kuti maelections ari kuitwa, pai panoitwa inonzi proclamation for the election. Ndo panozongostopwa chete vanenge vachizoda kuti varegiste kuvhota muelection iri kuitwa muna June kana muna July. Saka nguva ino inguva yakakosha zvikuru kuna uyo asati aregista kuti ainde kunoregista.
Ko vaiva kusvika makore 18 iyo mwedzi ino iyi pasati paitwa iyo proclamation yamuri kutaura iyi vanokwanisawo kuenda kunonyoresa kuvhota?
Ndizvozvo chaizvo, avo vari kusvika makore 18 mukana wavo zvakare wekuregista kunovhota. Saka vakasununguka kuti paanonge angosvika 18 ipapo abva angosumuka kuinda kuregistration center oregista kuvhota.
Saka vari kunyoresa ezvino izvo vanokwanisa kupinda musarudzo here nekuti blitz iya yakapera?
Vari kunyoresa nguva inoyi vanogona kuzovhota panoitwa sarudzo nokuti zvinozomiswa chete apo panenge paitwa proclamation na president kuti election yaju yakuda kuchiitwa. So nguva ino kusvika panoitwa proclamation iyoyo, wese anenge akwanisa kunyoresa kuvhota anenge ane kodzero yekuvhota mumaelections ari kutevera.
Ko vamwe vachiri kuti isu takambovhota musarudzo dzose dzapfuura idzi vanokwanisa here kupinda musarudzo idzi kana kuti munhu wese anofanira kunyoresa patsva?
Chirongwa chiri kuitwa ichi ndochokunyoresa patsva munhu wese akambenge ari muvhoti kana kuti anga ari vhota kumashure, nokuti voters roll yakanga iripo yanga iri manual voters roll. Tachinja nokuti ZEC iri pachirongwa chokubudisa electronic voters roll, iyo iri kunzi BVR iyoyo, electronic voters roll. Saka munhu wese akambenge ari vhota kumashure uko anofanira kunyoresa patsva nokuti akasadaro haakwanise kunge achizovhota musarudzo dziri kutevera.
Totarisawo zvimwe zvamuri kuonawo takatarisana nesarudzo idzi vamakoni, zvii zvimwewo zvamuri kukurudzira kuti zvinge zvichiitwa sarudzo dzisati dzaitwa kuti dzisazoite mutauro?
Tiri kuona kuti president nehurumende vativo vari kuinvita manda national observers kuti vaye kunoobserva maelections. Takaonawo kumasangano akawanda akanzi iwo anga ataridza kuti vanoda kuobserva maelections muno vachibva kunze kwenyika. Izvozvo zvinokurudzirwa zvikuru kuti ma international observers vauye kunongorora kuti ma elections dzari kufamba zvakaita sei. Asi ma international observers havakwanise kuya nouwandu hwavo, havakwanise kunge vari muma polling stations ese, kureva kuti zvakakosha kuti ma local observers vave nemukana wokunge vari pa polling station yega yega vachiona kuti zvizvi zviri kuitika pa polling station iyoyo. Asi chikuru chinotitadzisa kuti tinge tichikwanisa kuenda nouwandu kuno observer ma elections pa every polling station, nokuti totare tiri kunzwa kuti ma polling stations yanenge ari more than 10,000. Chinotitadzisa kuti tinge tiri pa polling station yega yega inyaya yokuti ma local observers vari kunzi vanofanira kunge vachibhadhara inonzi accreditation fee. Musarudzo dza 2013 accreditation fee iyoyo yanga iri $10. Saka zvinoreva kuti sangano rakaita seZimbabwe Election Support Network kana richida kuti ive nemaobservers anenge achienderana nemapolling stations aripo, kureva kuti mari yatinge chida inenge inogona kunge ichipfuura 100,000. Imari yakawanda haiwanikwe nyore.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Masangano anomirira vagari munzvimbo dzakasiyana siyana munyika anoti hurumende inofanira kuchera madhamu akawanda kuitira kuti veruzhinji munyika vakwanise kuwana mvura yekushandisa nguva nenguva. Kunyange hazvo mvura yakanaya zvakanaka gore rino, nzvimbo zhinji munyika hadzina mvura yakakwana zvave kupa kuti veruzhinji vaomerwe neupenyu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita savaHope Gumbo vanoti havasi kufara nekushaya mvura yakakwana kwavanogara voita muguta reHarare sezvo kanzuro yeHarare isina mishonga yakakwana yekuchenesa mvura. VaGumbo vanoti nekuda kwekushomeka pamwe nekusviba kunenge kwakaita mvura inobuda mudzipombi, ruzhinji rwevanhu rwave kutenga mvura zvave kupa kuti makambani anotengesa mvura yemumabhodhoro awande uye adhurise mvura yaanotengesa.
Mukatarira iko zvino izvi mumahotera, muzvitoro neinei, mvura yava kutengeswa iri muzvigubhu. Zvokuti ukatarira mutengo wemvura iyoyo, 1 liter yemvura yaakudhura kudarika chigubhu chi1 liter chedhiziri. Saka dhiziri ratochipa kudarika mvura. Zvatiri kuona idiro zvinoratidza izvo kuti nyaya yeprivatization yesupply yemvura kumaguta nedzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana yaakudhraivhwa for profit rather than kuti mvura iraramise vanhu.
Muzvare Olin Chipasa vanogara muHarare zvakare vanoti chimwe chave kukonzera kushomeka kwemvura mumadhorobha mazhinji ndechekuti vanhu vazhinji vave kutiza kumaruwa vachinogara mumadhorobha kwavari kunotsvaga mabasa, asi vowana makanzuro emaguta mazhinji asina kugadzirira kuwedzera kunenge kuchiita uwandu hwevanhu mumadhorobha aya.
Ini ndinoona kuti tinofanira kuti hurumende yedu itarisewo nyaya yekuti kumaruwa kuve nebudiriro, kumaruwa kuve nemabasa, kumaruwa kuve nemaindustry, zvigadzirwa zviwanikwa zvese zvinge zvichigona kugadzirwa kumaruwa ikoko yatinoti value addition, kuitira kuti vanhu vasafunge kuti kudhorobha chete ndokunowanikwa chouviri kana kuti kwaungagone kuita mari.
Sachigaro wesangano rinomirira vagari vekugoromonzi vamasimba manyanya vanotiwo vanhu vanogara kumaruwa vakatarisanawo nedambudziko rakakomba rekushayawo mvura kumamisha kwavanogara.
Matunhu akafanana nana Goromonzi ane dambudziko guru nenyaya yemvura. Semaperi urban regions munoona kuti population iri dynamic, pane a lot of movement, pane vanhu vanopfuta vachipinda vachibuda vachienda kumaruzeva vachienda kumatown, asi vazhinji vanogara muGoromonzi vachisenza mutown. Saka zvamunoona ndezvekuti kuGoromonzi hakuna mvura iri serviced. Saka kune dambudziko rekuti population demand yaikoko yakakurisa, but then mvura yacho iriko ikoko maboles nemamwe water supplies ariko mashoma.
Ukuwo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vamavhela Skumalo vanoti hurumende haina kurongeka ndosaka mvura ichinetsa munyika. Kunyange hazvo mvura yakanaya zvakanaka mwaka uno.
Tine matambudziko mairi. Dambudziko rekutanga nderekuti hurumende yedu kubva 1980 haina kukwanisa kuisa mari yakakwana kuinvesta panyaya dzemawater storage bodies. Tikatarisa madhamu aifanira kunga akavakwa akaita sana kunzi dam nemamwe madhamu anoita kuti zviendeeranewo nepopulation yevanhu muHarare nemunyika. Haana kunge avakwa, saka izvozvo zvinotipa dambudziko.
Vakumalo vanoti hurumende inofanira kuvaka madhamu akawanda ekuchengetera mvura isati yatanga kutaura nezvekuchenesa mvura yaisina.
Donzo guru nderekuti hurumende yedu ngaimire kutenga dzimotokari nezvimwe zvine chekuita nekugara kwakanaka, maluxuries, asi ngava investewo kumadhamu edu, vavake madhamu matsva. Madhamu aripo iyayo okliniwawo kunyaya dzesiltation nezvimwe zvakadaro.
Mukuedza kupedza dambudziko remvura, Bhanga reAfrican Development Bank rakaparira chirongwa chekubatsira makanzuro akawanda munyika chariri kudaidza kuti Zim Fund. Mukuru anoona nezvemvura muZim Fund vaHebert Nyakutsikwa vanoti bhanga ravo rakaona zvakakosha kuti ripe mazakwatira emari kumakanzuro kuti agadzirise nyaya yemvura pamwe neutsanana kuti veruzhinji vabatsirikane.
Kubatsira kwatiri kuita kuri kuuya kuri pairi ndingangodaro pakuti tiri kupa mamunicipalities ari muchirongwa chacho vanhu vanovavakira zvinotakuriswa mvura netsvina kuti zvinge zviri zvinhu zvinokodzera kunge zvichikwanisa kuita basa razvo. Saka isusu takaunza mari yekuti tiwane vanovaka vachibatsirana nemamunicipalities kugadzirisa izvozvo.
Kudzamara hurumende yagadzirisa nyaya yekushayikwa kwemvura munzvimbo dzakawanda munyika, veruzhinji vanogona kubatwa nezvirwere sezvo vachigara vasina mvura nguva nenguva uye vachiramba vachitenga mvura yekugeza nekunwa, zvinova zvavanoti zviri kuvadhurira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeNorth Korea vaKim Jong-un vanonzi vakaita musangano nemwe mukuru mukuru wehurumende yekuChina vaSong Tao vebato reCommunist Party. Izvi zvinotevera kuchanya kwakamboita vaKim kuChina mavhiki maviri apfuura. VaKim navaSong vanonzi vaitaura nyaya dzekusimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi. VaKim vave kutarisirwawo kuita musangano nemutungamiri wenyika yeSouth Korea vaMoon Jae musi wa27 kubvumbi. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley nezuro vakayambira mutungamiri weSyria vaBashar al-Assad kuti America ichabhomba nyika iyi kana ikashandisa zvombo zvemuchetura. Izvi zvinotevera kubhombwa kweSyria neAmerica nemugovera mushure mekunge hurumende yenyika iyi yashandisa zvombo zvine muchetura kuuraya vanhu 40 muguta renyika iri reDamascus. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zimbabwe ndiwe, dini, tisu. Sezvo tatarisana nesarudzo dzegore rino tiri kuenderera mberi tichiita hurukuro nevemapato anopikisa mapato ari kutonga nevamwe vane masangano anoona nezvekodzero. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia, avo vanoti kunyange hazvo vakanzi vapinde musarudzo dzemaprimary elections dzeZANU-PF zvisina kunetsana, zviri kunetsa kuti vazowane mari dzekuti vatsvage rutsigiro zvakasimba. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMahia.
Ngano yazenge ichinyorwa patsva ichitaurwa zvakanaka nokufadza nekuti musangano weZANU-PF wanga waita kuti varwiri vosununguka vavewo nemukana wokuti vanga vachipinda mumaelections. Vapuwa mukana vachionekwawo experience yavo neukuru hwavo nebasa ravakabata muhondo yechimurenga. Asi nyaya yacho yaane dambudziko rekuti pariko zvino varwiri vorusununguko huwandu hwavo hunofadza zvahunofadza, asi pane chinhu chiripo chinoita sokuti nyika haisi kuzviona kana kuti hameno chinoita kuti vasaoni kuti izvo varwiri vorusununguko vatenderwa hongu, asi pavari kuenda kunokambena vari kuenda kunokambena nevanhu vane mari, mari vakaiwana nokutengesa ivhu rakarwirwa nevarwiri vorusununguko rozova victimizer ivo. Saka izvozvo zvinoita sokuti waiver yacho yakaiswa iyoyo kana zvinhu zvisina kuzonyatsobuda zvakanaka zvinogona kunetsa. Nekuda kwokuti kana torondedzera tinoramba tichitaura nyaya iyoyo, takapuwa waiver, asi nyaya iripo ndeyekuti vatakanzi pikisanai navo vane mari, isusu hatina mari. Saka kana vanhu vakateedza vane mari kureva kuti varwiri vorusununguko weza yacho hapana zvainobatsira kana kuti zvainoshanda.
Asi semaonero enyu, dambudziko idzvaramuka iri ringagadziriswawo sei?
Ndinofungidzira kuti zviri kuruzhinji rwevanhu kuti vaone chokwadi chemwoyo. Mumwe muimbi anga achitaura kuti ubenzi hwemunhu hauonekwi munguo, huri mukati, muditi hwakavigwa mukati. So zvinofunga munhu hazvidi kunzwikwa nekutaura kwaari kuita, asi kuti nekuita kuti vanhu ruzhinji rwevanhu kana rukatigamuchira ruchifara sezvavanoita kana vachiita masilogani kuti maoz veterans edu oye, kana vachitaura chokwadi, vaimbovapawo mukana this time nekuti havasi kuzopinda mapalamendi mairi nekuda kwemazera avo. Saka vanhu vaingofanira kuti vati nokuti vakabva kuvanunura, vakavanunura kuvarungu, kudai vambopindawo vasiya vagadzira mitemo inoita kuti yakamiririra vanhu. Ruzhinji rwevanhu kana rwaidaro taizofara fani.
Ko, pane mamweka zvigaro zviya zvinonzi zvemaproportional representatives, zvichitarisa kuti bato renge raonawo vanhu vakaita sei, vamwe vanokwanisawo kupinda muparamende kana musenetum. Muri kumbotaura here neutungamiri kuti kana zvarema kuti mukwanise kubudira mumaprimary, vamwe vakarwa hondo vakwanisewo kuwaniswa mukana ipapo?
Tiri kuramba tichizvitaura uye pamusangano wenational executive uchateera ndinotarisira kuti zvinhu zvakadai zvinotaurwa. Chandisingazivi ndechekuti zvinogamuchirwa zvakadii uye kuti pakuitwa zvichaitwa zvakadii. Saka ndiro dambudziko redu, asi tinofungidzira kuti dai vaita izvonhu zvakadaro sezvatiri kutaura izvi nevarwiri vorusununguko, kunyange dai vakafa, vaifa vachinzwisisa kuti vavakanga vatamburira vanoappreciata kana kuti vanoyemura zvakabatwa nevaruma.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Hezvinoi zvakabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League neZuro: Chicken Inn 2, Highlanders 2, Triangle 2, Capes United 1, Shabani Mine 1, Ngezi Platinum 1, Dynamos 1, Yada FC 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vana mukoti vanga varonga kuramwa mabasa kutanga nhasi vanonzi vavimbiswa mari nehurumende nemusi wechina. Gurukota rezveupfumi nagavhuna weRBZ vopinda muWashington DC kumisangano yepagore yeIMF neWorld Bank. Vakarwa hondo yerusununguko vechema-chema nekushayiswa mikana musarudzo dzemaprimary elections eZANU-PF vachiti havana mari dzekunyatsokwikwidza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muswere zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.